Zimbabwe yane nguva ichiti haushamwari hwayo nechina. Vanhu vekuchina vanotouya vakamatakishop muzimbabwe vachitotengese sadza nezimbabwe. Isusu tichiaisa kuti vanhu vemuchina vauye kuzoita partnership nemaprivate companies vemuzimbabwe kugadzira zvinhu zvakafanana nemigwagwa, kugadzira zvinhu zvakavaka kana kuinvesta vachiita maindastries munyika nokuprovida foreign direct investment. So izvezvi vamunanga kwavaenda kuchina havana kana hurumende yavati vafoma. Hatifungi kuti China ingangopa Zimbabwe mari nezvekuti kwai takandoita uchamwari hwokuhondo kuya aiwa inoda mabenefits kuti kana ikainvesta mari yayo, mari yayo inochengeterwa zvakadi? Munyika mune rule of law here? Munyika mune hamuna corruption here zvokubva izvo? So tane nguva tane makore tingotaura mamega build bills aya akambotaurwa muna ziva akambotaurwa mugabe achangohwina muna 2039 zimaseti yaipoziti yave chitanga ya hapana chakabuda. Saka tinototenda dzamwa dzasira nebenzi. Hatingabvumi kuti kwai nekuti vaenda kuchimitingi vachaane zvinhu vakaenda kuzvimamitingi echina zvakawandisa makore nemakore akawandisa hapana chakabuda.
Asika vatsigiri vavamunangagwa vari kuti aiwa kwakagadzirwa wani gwenya remagetsi kukaribha uko uye vari kugadzira mamagetsi kuhwange uko, nekudaro pane chouviri chiri kubuda.
Chikwereti chakavakapa Zimbabwe chiya kuti magetsi agadzirwa handi vakati pachikwereti gwenya ramunotaura chikwereti chakapuwa Zimbabwe mukatarira kana kuvakwa kwepalamende 100 milioni ya zvikwereti zvega zvega zviyaizvi vauye vazoita mabhizinesi muno muzimbabwe, vouya vaita mabhizinesi nokuvaka mainfrastructure akafanana nemugwagwa wedad bridge rund road ya vouya voisa investment yavo. Hakuna kuti Zimbabwe yengosora chipuwa zvikwereti inotuba vanhu yauzenjesi. Vanhu ngavai vaita mabhizinesi avo voita value for money yavo vachibhenefita vachibatana navana vamuzimbabwe vachibatana nemakambani omuzimbabwe nemabhizinesi emuzimbabwe voisa mari yavo muzimbabwe. Vadaro toona kuti hapaita ukama chaihwo chaihwo kana kuti tinyatsoona kuti hashuwa China ari kuya kuzoinvesta muzimbabwe. Raite zvayakaita muna Ethiopia. Muna Ethiopia vakainvesta munyati railway matoo nemabullet train airambwa nezanu chamisa panga achikamira chaa zvimabullet tene vachiti aa zvitiki. Vanoisa mainvestment kunana Morocco, kune mainvestment vanoisa kunana Tunisia eindustrialization. Ngavauye vaite izvizvi nechitsvambe chekunyatso nemachinese noti zvouya zvokubika sadza munana Harare street nokunana Kagui street vachibika sadza vachitengesa zvimapati zvemota zvemasecond hand pati nokutendesa mvura. Vanotendesa mvura padhuze nepaherald house apo muharare machinese masecond street najorji zvilindika vanotendesa mvura. Haa zvino majobo zinakatadza kugadzira mvura vaitendesa.
Ko chii chinopa kuti nyika dzakaita sana Zimbabwe dzisaririre panyaya dzebudiriro asi nyika dzakaita sana Ethiopia dzichidyidzana nechina yacho dzichiwana chouviri?
Utungamiri huripo hunegohuru utungamiri hwechikwadi here kana utungamiri hwechitsotsi? Vamugabe vangaona utungamiri hwanga huchingoonekwa kuti utungamiri hwavo hauna kumira zvakanaka. Asi vanhu vezano vachingeita izvezvo vari kuda kunamunangagwa kuti aa zvichauya zvichauya zvakazenda kupi kusvikaadzirwa muna November gore rapera. Nyaya iripo ndeyekuti muzimbabwe mune vanhu vane entitlement yokuita zvokuti nyika chikambani chavo chekutoti isisu kambani yedu cherikakonewa kana kakona hatine nayo. Asi chinhu chikuru chinoita kuti muzimbabwe musaitwa investment inyaya yechitsotsi, inyaya yecorruption. So muchina munoitwa investment, china ine economic growth and economic growth yechina mukatara maparastatals akafanana nanazesa akafanana nanetone aya magavenment parastatals ndiye anenge aita profit. Nokuti muchina kana ukaba ukaita corruption unotongerwa rufu mujeri. Zvino muzanu kana vakatongera rufu mujeri zanu yatobroka kakusina pati. China unofira mujeri get by hanging kana ukaita corruption, but muzimbabwe ndezvepamuromo. Hey, yatita corruption